Vachitaura pamusangano wepagoro wesangano reBotswana Sectors of Educators Trade Unions Busetu muBotswana nhasi, vazhou vakurudzira kuti sangano iri nemamwe ari mudunhu reSADC akurudzire hurumende dzenyika dzavo kuti dzipindire mukugadzirisa gakawa riri muZimbabwe.
Chandinofunga kuti tinofanira kuitika munyika medu vachidzorawo nemanyika dzemusouthern Africa ndechekuti mapato akaita seArmy nemapurisa anofanira kuziva kuti haasipo pakuseva epolitical party. Vanhu vanoita basa kana ari mapurisa imaintenance of law and order, kana ari masoja kumaintenance sovereignty yenyika.
Vazhou vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yemasoni munangagwa iri kushungurudza vashandi munyika nekuvasunga senzi rekuvatyityidzira kuti vasaramwe mabasa kana kuratidzira.
Vaona tadaro tati maticha ari incapacitated, saka patinosvika pakuvhura zvikoro hationi kuti zvikoro zvinovhura, zvikoro zvinovhura zvakavharwa. Hurumende yatanga kutageta maleaders epituz, saka tingoranza kuhurumende kuti mutumwa hana mbonje. Saka izvezvi vakatanga kusunga secretary general wepituz achinenerwa mhosva yanga asina.
Pakati pemwedzi uno, sangano rePTUZ kuburikidza nemunyori mukuru varo vaRaymond Majongwe rakati zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe mukotoro wechitatu sezvo varayiridzi vari kutadza kurarama nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa muZimbabwe. Vazhou vati mashoko amaMajongwe aya ayo avakataura masvondo maviri apfuura akaita kuti vasungwe nemapurisa senzi rekutyityidzira vashandi.
Kutsinja kuriko iyo yezano yakatorwa kubva kuna Smith. Kana isingachiti zvido zvavanhu ngaitorerwe masimba imwe inenge ichigona yodini yoita ushe madzoro mbiri matende inoputsika ende kukanya urangana matendera kurehwa maviri hapana munhu waana anokwanisa kungoziva zvese.
Vachitaurawo neStudio 7 pamuchato wemusangano uyu, imwe nengo yePTUZ amai Nokutura Nchitabangane vati vanoshuvira kuti ukama huri pakati pehurumende yeBotswana nevashandi vayo huitekewo kuZimbabwe.
Kunithabisile kakhulu ukubona ukuthi iteachers union yeBotswana lobudlelwano obuhle lomongameli wabo lokuthi umongameli uyazinika isikhathi sokubuye zolalela ukuthi zisebenzi zithini, zikhala ngani, zifunani. Kuyinto engaza kuyenzakala eZimbabwe esifisa ukuthi alubana lakithi yayenzakala ekhaya.
Munyori mukuru webusetu vatobokanerari vodza Studio 7 kuti sangano ravo richaita zvose mukubatsirana nevashandi muZimbabwe kunyanya vadzidzisi.
We should be meeting to stage some demonstrations, conscientize Botswana and start to stage some demonstrations to indicate that the situation that is happening in Zimbabwe cannot be tolerated.
Vazhou avo vanova nengwe MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaudza vamwe vavo vemuBotswana kuti hurumende yemuZimbabwe iri kumwaya mapurisa mumaguta ose senzira yekutyityidzira vanhu kuti vasaratidzire. Vazhou vanga vakokwa semunyarikane paurongo hwebusetu muPalape. Ndakamirira Studio 7 muPalape, Botswana. Ndini Singirai Madondo.